zvinototishamisa pane pamwe patino verenga tinotoseka kutotipitika kuti regai vanongorotawo vachingorotawo isusu sangano redu takatanga tiri kuchikoro takatanga tichiri mastudent kuchikoro muna 2010 tikazviregistera trust yedu muna 2010 tiri mastudents kuchikoro tikabva nechinhu chedu tichifamba tiri vana inini chezvandiri ndiritofongesa senhengo yezanupf tinotofamba takadaro saka isusu zvekuzonzi cio kana kuti polisi kana kuti army hatitombozviziva vamwe vanozotiwo he polisi hatitombozviziva kana kuri kuti maybe vaona kana kuti hepolisi kana cio kana tibetsera nezvanenge achingobetserawo hake panguva iyoyoyo semunhu ari musecurity forces kana tida kuti zvisotizvinoso zvakamira sei asi aizoya concerned hatishande hatishande necio kana any government agent hatina kana imwe yatinoshanda nayo vakazvimirira seorganization maofices edu vanoda kutishanyira aripo ari pachena muavondale vakona pasecond street nyando magurus ndepane mahed office edu hatinei necio unoshanda takadaro
saka hapana kana nhengo yecio iri musangano renyiri
hatitombovaziva ndengo kana pangototeka tingavazivewo ndezvedigu zvango isisa but esaiziva concerned isusu hatina watinoti wecio hatina watakarekruta tichiti cio isusu taendekera mavolunteers asi you never know zvangu pane cio zvimwe tichiri nemunhu wecio muorganization yedu tauya kuzotapa nhau kuti ambe kutikutei hatiziasisisi hativaziva ishandi necio hatina udyidzano tina udyidzano nezanupf tiri mastudent ari kufambawo ari kuitira kuti tichinjewo remangwana redu tichishandisawo ruling party nekuti tiri kupromota regime continuity tiri kurwawo neavavo mamwe mango avafanese ari kudawo regime change obva takamira
ko Walter Tafumanei varimo here musangano renyu munoshanda navo sei
vaota tafumanei ndo munhu asimo vakambotibetserewo ichitanga ndofunga ndo vanhu pavanozongotorawo zita ravo vatatanga tichiri kare tichiri vana vachiriwo kuministry of state security kubva ipapapo takazoratawo contact saka hatinavo hedu muorganization tongonzwa vamwe vachitaurawo totongosekawo takatomboedza kutsvagawo nhamba dzavo tinditomboti zvatiri kunzwa kuchinzimiri vedu tichitibetsera izvo asindakadzishaya saka hatitomboshandidzani navo kane nguva tisingataure navo saka vatapumanei havo havana.